Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wepolitibhuro uyo watora maawa mana, mutauri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vati vabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwanga hwaenda kumawere pasi peutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMoyo vati musangano wanhasi wabvumirana kuti nhengo dzepolitibhuro pamwe necentral committee mubato iri dzicharamba dziri pazvigaro zvadzo kudzamara nguva yadzinofanirwa kusiya basa yakwana, vachiti nhengo idzi hadzifaniri kushushikana nemakakatanwa anga ari mubato ravo.
Comrade ED Mnangagwa welcomed members to the 314th ordinary session of the Politburo. In his opening remarks, he assured all members that the life of the Politburo and the Central Committee will run their full terms and that all anxiety should migrate and members should be ready to work assiduously for the party.
VaMoyo vati gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vaudza musangano uyu kuti nyika ine chikafu chinokwandira nyika kusvika gore rinouya, uye sebato riri kutonga richasunga dzisimbe kuti risimbaradze nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Vachiti kushanduka kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchasimukira. Vatiwo vari kushanda zvakasimba kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, uye sebato vachiita zvose zvinodikanwa kuti chimiro chezimbabwe kune dzimwe nyika chive chakanaka. Vati vari kutarisira kuti kongresi yavo ichapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweafrica dzakawanda dzavari kutarisira kuti dzichatumira nhume kukongresi yavo. Vati vari kutarisirawo kuti bato recommunist party rekuchina richange rakamirirwawo kukongresi iyi. Zvichakadai, mutauri wesangano vakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti kongresi iyi ichacherechedzawo vaiva varwi muhondo yerusununguko.
Izvo zvinhu very important. Nekuisa mawo veterans panzvimbo yavo munyika munomu munyaya dzezvematongerwo enyika, kwandiri izvozvo zvakanyanya kukosha, chinoita chinhu chechinamba 2 kwandiri. Saka izvozvizvi ndizvo zvinhu zvandofungidzira kuti kana zvikaitwa achieved nenyika ikazvigamuchira, hatisi kuzosvika zvepatata tasvika pakuti nyika yanga yakudzokera muutapwa nekuda kwemunhu.
Vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende vaBright Matonga vaudzawo Studio 7 kuti chinhu chakakosha kuti vari mubato ravo vabatane vosiyana nezvemakakatanwa.
Mazita evanhu vainzi vachadzingwa akatotaurwa kudhara ndo zvichaadoptwa musi wekongresi kuti vanhu ava zvoindozwa vanhu vakanzi vadzinge vodzingwa. Zvekudzinga vanhu vese hazvitombobatsira. Ndosaka makaona purezidendi pavakasaruvenyika vaMnangagwa pavakasarudza makurukuta ehurumende havana kuti imimi maimbosenza navamugabe, saka ndakudzingai. Vakati aiwa varume ngatisenzei, vanhu vanga vachinetsa munovaziya ndovabva. Saka izvozvi nguva yekubatana, hapana vanhu vafanira kudzingwa. Zvakatorambidzwa izvozvo izvo kuti vanhu vadzingwe mumusangano. Of course pane anonzi masuspension, pane anonzi vasuspendwa kwemakore akadai zvoindozwa nemusangano. Asi zivaiwo kuti pakadai apa vanhu vanofarisawo vachiti tisi taakudyawo, tisi akutonga, saka maimbotishungurudza. Izvozvo zviri kuti musangano haushande. Direction ichapiwa musi weFriday parikuitwa kongresi yekuti regai kudzinga vanhu, endai munosenza mukambeni ZANU-PF iwine musangano.
MuZANU-PF manga mave nebvonda waponda matambiro ezvidhakwa, vanhu vachiita zvikwata zvikwata zvakazopedzisira zvaita kuti mauto apindire. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaguma vasiya chigaro chavo icho chakazotorwa navaMnangagwa. Nhengo dzeZANU-PF dzisati dzasangana pakongresi nechishanu, komiti yepamusorosoro mubato iri yecentral committee yakatarisirwa kusangana mangwana pamuzinda webato iri kuti itarisise zvabuda mumusangano wepolitibhuro nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.